Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. World Food Program inoti nzara yowedzera mumaguta nemadhorobha emuZimbabwe. Mutevedzeri wegurukota rezvedzidzo yepamusoro akadzingwa basa nezuro okumbira ruregerero. Tichakupai zvabuda kubva kumitambo yenhabvu yekosafa cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti uwandu hwevanhu vasisina chekudya huri kuramba huchiwedzera zvakanyanya mumaguta nemadhorobha emuZimbabwe sezviri kungoitikawo kumaruwa. Uwandu hwevari kuda chikafu muguta reBulawayo wawedzera kubva pavanhu vanodarika zviuru zana nemakumi masere nechimwe kana kuti 181,308 gore rapera kusvika pazviuru mazana maviri nemakumi manomwe nezviviri kana kuti 272,804 gore rino. WFP iri kuyambira kuti zvinhu zvichatonyanya kuita manyama amire nerongo sezvo chirongwa chayo chekubatsira vanhu nemari yekutenga chikafu mumadhorobha nemaguta chave kusvika kumagumo. WFP yati yasvika pamhararano sezvo chirongwa chekubatsira nemari chave kusvika kumagumo panguva iyo vanoda rubatsiro vave kuwandisa. Vanhu mamiriwe nemapfumbamwe muZimbabwe vanonzi vakatarisana nenzara inotyisa gore rino. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzechikafu Reverend Forbes Matonga.
Ichokwadi kuti mumaguta muri kukwira urombo zvakati nyanyei nenyaya yekuti chaienderwa kumaguta kare kuenda kotsvaga mabasa. Iye zvinezvi as we know maindustry edu haasi kukwanisa kuabsorba vanhu kuti vange vari mumabasa. Vakwegura vedu vakarasa tsika yaisoitwa kare.
Itsika ipi Reverend Matonga?
Yekuti munhu akanga aritaya anoenda kumusha. Vazhinji vedu vari kuramba varimo mumadhorobha imomo nekuti havachada upenyu hwemumaruzevha. Zvichida nekuti havadi kushanda nesimba kunoitwa mumaruzevha. Vazhinji vavo munozoona kuti vanenge vachitraya kuita mavhenda.
Pane dambudziko rei apa?
Zvavanotengesa zvacho zvinoda kutengwa nevanoshanda. Saka kana vanhu vasiri kushanda and everybody else is a vendor pachimana chenyu ipapo, chance yekuti iwe ugotengerwa inenge iri shoma. Zvinochinetsa manje nepamusana pekuti World Food Program yacho iri kutoti program yayanga iri kupa inonzi cash for food, kureva kuti vanhu vanenge vachipuhwa mari kuti vaende kozvitengera zvekudya kana kupuwa mavoucher. Chirongwa ichocho chiri kuuya kwamvura yacheka makumbu.
Izvi zvinorevei?
Zvaane dambudziko kuti vagara vangu vachitobatsirwa vacho nevanga vasiri pachirongwa vese vakuda rubatsiro. Saka nhau iyi yakaoma ende inonoti isa pakaoma muikonomi yeZimbabwe.
Nechikonzero chei?
Nepamusana pekuti panorongwa inonzi cash for food iyo inenge ichibatsira zvekare maindustries kuitira kuti awane vanhu vanenge vachitenga, kureva kuti mamwe emacustomers evanhu emashops anenge akuita mashoma kana kuti anenge asisina mari yekutengesa. Zvinoreva zvekare kuti zvaakunoafekta manufacturing industry iyoyo yacho yatiri kuti haina kunyatsokusvika pakati nakei.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzechikafu, Reverend Forbes Matonga, vari parunare naBlessing Zulu Studio 7 vari kwaMurewa. Tatumira mubvunzo kumunyori mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga, asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi Zimbabwe yakatoisa chikumbiro chekuti inoda mari inodarika mabhiriyoni matatu kana kuti US$3.3 billion kuti ibatsire vanhu vari kuyaura nenzara. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakavimbisa zvavo kuti hapana anofane nzara, asi kuwana rubatsiro rwekupa vanhu kunenge kuri kunetsa nekuda kwekuti masangano akaita seWFP awandirwawo nevanoda kubatsirwa pasi rose nekuda kwehondo dzakawanda dzasiya vakawanda vave vapoteri. Vaimbo vamutevedzeri wegurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro vaSimelisizwe Sivanda vakadzingwa basa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, nhasi vanyora tsamba kuruzhinji vachikumbira ruregerero nezvavakaita. VaSivanda vanonzi vakaudza mukuru wepachikoro cheClonmel Primary kuBobby mudunhu reMatevelerand North kuti adzinge basa mumwe murayiridzi wechidzimai ainge aine zita rechipiri rechishona. Maituro avo aya akashorwa zvikuru nemasangano anomirira varayiridzi kusanganisira Reprogressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ, achiti kutyora kodzero dzemurayiridzi. VaSivanda ndo mumiriri weBobby mudare reParamende. Vamwe vanhu vekumateveleland vave nemakore vachikurudzira hurumende kuti ipe basa varayiridzi vanogona rurimi rweIsindebele zvikuru vanodzidzisa vana vadiki. Asi zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zizininga weStudio 7 abata mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro.
Deployment yevadzidzisi muchikoro inofamba zvakanaka chaizvo. Tinototi kana tisati tatodeploya murayiridzi kuti aende kunharaunda yaanzi awana basa, anotombozamiwa kunzi zvechokwadi anoziva here rurimi rwaamai vevana vaari kundodzidzisa ikoko. Izvi zvinotoitwa pamaeducation offices, zvoitwazve pamaoffice ePublic Service Commission. Kana zvazoonekwa kunzi hazveshuwa azvaka kodzera munhu iyeye ndopaanozoendeswa kuchikoro chinenge chakanangana nebasa raanenge awana.
Saka hapana mikana yekuti vamwe vanonyepawo kuti ini ndinogona chishona kuti aendeswe kwaMurehwa iye asingachigoni.
Mikana iyoyo haiwanike nekuti unotomboshedzwa wotobvunzwa nechishona chacho ichocho, wotombotariswa kunzi zveshuwa unochigona here chishona cheECD, wotobvunzwa bvunzwa nemaofficers edu eMinistry of Primary and Secondary Education nemaofficers edu ekupublic service commission. VePrimary and Secondary Education nomanje vanenge vari padistrict uye vanenge vakabatanawo nekupublic service commission vanenge vari pamadistrict office.
Saka vari kutaurawo kuno vachitiudza kuti kwedu kuno kune vasingagoni mitauro, vari kuzvitora kupi izvi?
Pane vamwe vanenge vachingotiwo uyu kuda haana kukurira kuno, asi isusu mutemo wedu hauzi wekuti wakakurira ikoko here. Ndinokwanisa kunge ndisina kukurira kuChipinge, asi ndichireketa chindau zvinomwisa mvura ndinobvumidzwa kuenda kundorayiridza ana ekuChipinge achionzwa zvandei ndichotaura, asi ndisina kumbobvire ndakurira ikoko. Uye ndokwanisa kunge ndingoriwo munhu anotobvawo kure kana Hurungwe asi ndochodzidzisa kuChipinge nekuti chindau chacho ndinee ndechichireketa.
Vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare naIvans Zininga weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, Ivans abatawo munyori mukuru wesangano reAtuz vaRobson Chere.
Tichisangano tine danho rakagara takatora uye tichiisa kuhurumende kuti mukutorwa kunoita varayiridzi vachipinda mabasa, varayiridzi chirongwa chechokutorwa kwemabasa kupindwa mabasa varayiridzi chofanira kuitirwa mumaprovinces akasiyana-siyana. Zvichireva kuti vanhu vanenge vachitorwa vachipinda mabasa kungava kuprovinsi mashonalend east kana kuti bruayo kana kupi imwe provinsi zvinenge zvichipanana kwari vanhu vanoenderana nezvinhu zvinenge zviri mumunzvimbo macho neumomo nemalanguage taura chai mutauro wacho uye zvimwe zvinodikanwa zvakafanana nemakotizi anoitwa umomo yatinoti karikuramu yacho ne
ndiwo mafambiro azviri kuita here mumatunhu mamugero
handizvo zviripo saka tiri kuzoona taakusangana nematambudziko ekuti murayiridzi anokandwa kana kune imwe nzvimbo ingave pamwe inotaurwa chitonga asi murayiridzi anenge asingakwanisi chitonga asi murayiridzi anenge asina dambudziko zvekare nekuti akandwa ukoko nekuti munhu wese kana akatena anenge achida saka anozongoenda nenyeta yakudabasi atoriwo kutosungurudzwawo pane kuti anga zvakaitika kunzvimbo yaanobva yaanokwanisa kunge achiwana basa
asiwo nekunetsa kunoita kuwana mabasa munyika mazuva ano munhu aazongoendi chero kwaanzwa kuti kunodiwa munhu here
hurumende inofanira inge ichiendesa vanhu kumabasa kwaanenge vachibva zvichienderana nezvinodiwa ukoko
idzo nzira dzebazi rezvedzidzo dzinenge dzichifanirwa kufamba sei kugadzirisa nyaya idzi kana dzichinge dzava kuitika sezvatazoona zvoitika izvi
guri kwatare hurumende rakatemedza mwero pakuzopinda muzvikoro rowanikwa rotuka murayiridzi nekuti murayiridzi munhu atoropa dambudziko yatinoti victim owanikwa otukwa zvekare apa tichiziva kuti iwo makurukota ehurumende ndiwo vanofanira achigadzisa izvi kwaaita kunge vachienda kudistrict education office vachiengenda ministry of primary secondary education nepublic service inopinza vanhu mabasa otaura kuti aiwa apa pane mishimechi yakati daima musha kuprovinci yakati mutsvaga anenge achienderana nevana vane mutauro wakaenderana nevowo
munyori mukuru musangano revarayiridzi vekumaruware atus varobson chere vari parunare muharare naivan sininga westudio 7 vemapato anopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vari kupomera hurumende mhosva yekumbunyikidza kodzero dzavo zvakanyanya pamberi pemusangano wesadic uri kuitirwa munyika mwedzi unouya vechidiki kunyanya ndo vari kuti vave kugara vakabatira hana mumaoko hurumende pasina kupa umbowo inoti pane vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera ari muHarare
Musi wa 16 mwedzi wapera, nengo dzechimwe chikwata cheCitizens Coalition for Change makumi masere kunyanya dzechidiki dzakasungwa nemapurisa dziri pamba pemutungamiri wadzo vaJameson Timba kuAvondale muHarare. Nengo dzeCCC idzi dzaiita musangano wekucherechedza zuva remwana weAfrica kana kuti International Day of the African Child kudare dzakabva dzanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Avasi vezvimatongerwo enyika chete vari kuti munyika maberekera ingwe. Chikoro cheBeacon Hill Primary School kuPlumtree chakarambidzwawo kuita mabiko ekutsvaga mari manheru zvichinzi nemapurisa zvinhu hazvina kugadzikana munyika mumwe weavo anoti akatyorerwa kodzero dzake vhiki rapera murume wechidiki akumbira kushandisa zita remadunhurirwa rekuti Maxwell Bamusi sezvo achitya kuzvikanda mukanwa mamupere
ndakasungwa neThursday musi wa27 June mutown muHarare To cut this long story short, I had to sleep myself. On negotiation yekunzi, since ndo yarako ripo, unokasira uenda kuchi kukoti mangwani. Mumasales macho, taingoroa, chisundwa, mangwana acho makuseni, one's all right. Furafuti kompyuta yako, pane varifara kusecha vepana hapa. So that's all right, chumumpa ifai. And at the close of the day, I ended up having to pay $30, which was not supposed to have been paid.
Havasi vose vasiri kufara nezviri kuitwa nemapurisa. Mumwe mudzimai wechidiki anogara muHarare, Rumbidzai Mpofu, anoti kune nhunzvatunzva dzinoda kuonererwa kana nyika ichinge iine zvirongwa zvikuru zvakaita semusangano weSADC.
Opposition political parties anosponsewa kuti vaite mademonstrations, kuti vakwanise kuti vanoita sekunge muno munyika hamuna zvakanaka zviri kuitiwa nebato riri kutonga.
Kutaura kwamuzvare Mpofu uku kunotsoropodzwa naTapiwa Nashechiriga, wechidiki anoshanda nesangano rakazvimirira reHill Zimbabwe.
Hurumende ngaisiye vanhu vataure murugare, murinyararo dzingava nhunha dzavo. Nokuti kana vanhu vane nhunha kunyange nemaringe neSADC pachayo, vanotendedzwa zvakare kuzvitaura. Nokuti constitution yedu inobvumirwa kuti vataure pavanoda zvavanoda kune vavanoda. African Charter chayo on Human Rights inotendedza zvakare kuti vanhu vataure zvavanoda.
Zvava kutyisa kuungana muguta reHarare muri vanhu vanodarika vashanu, sezvo muchigona kusungirwa mhosva yekuungana pasina mvumo yemapurisa. Izvi zvinonzi nedzimwe nyanzvi dzinoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika kutyisidzira veruzhinji kuti vasasimudza misoro kunyange kodzero dzavo dzikambunyikidzwa. Asi kunyange zvakadai zvichiitika, munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoramba kuti pane kumbunyikidzwa kweveruzhinji kuri kuitika apo nyika yatarisana nemusangano weSADC Summit.
Tokazviona sese chikura fakirobotiwana taionererwa musoro kaita maenzi pamba maiona kuonererwa kwaita mwana yeye Asi wabereki wakangwara vaikatora wakaenda navo kuseri wakashwapura kuti kazikame kunonzi muchishona chedu imbwa inorwerwa paguyo.
Vamwe vezvematongero enyika vari kutyira kuti nekuda kwekuratidzira kwakaitwa nevechidiki vekukinya svondo rapera vachiramba nyaya yekukwidzwa kwemitero, hurumende yezimbabwe ichatowedzera kumbunyikidza vanhu. Kuratidzira kwevechidiki kwakaona vanhu 20 vachiurayiwa nemapurisa kunyanya vechidiki kwakamanikidza mutungamiri wenyika iyi vawilliam ruto kudududza paurongwa hwavo hunonzi hwaizoomesera varombo uhu. Nyanzvi inoongorora nyaya dzevechidiki uye vakamboshanda nesangano reUnited Nations Federation of Youth Associations vamacleo mapfumo vanoti hurumende yezimbabwe haifaniri kunyararidza vanhu kana vaine zvinyunyuto.
Chinonetsa ndechekuti veruzhinji vakaudza mapurisa kuti vari kuda kuratidzira vanonyimwa mvumo yekuita izvi. Kana bumbiro remitemo richitendera kuratidzira, vanhu vanorambidzirei? Asi ivo nerimwe divi dai ivo vacho vanoda kupinda mumigwagwa vachiratidzira vaita izvi kwete kuzoita mhirizhonga nekukanganisawo vamwe vasinei nekuratidzira kwavo.
Musangano weSADC uyu uchaitwa mwedzi unotevera muno muHarare uchaona Zimbabwe ichitambidzwa chimuti chekutungamira gungano remubatanidzwa wenyika dzekuchamhembe kweAfrica iri kwegore. Chigaro chekuvasa chigaro weSADC ndechemadzoro sezvo chichingotenderera kunyika dzose. Asi veruzhinji munyika vave kuti dai musangano uyu waitwa ukapera kuti vaone zororo sezvo gadziriro yacho yave kutyora dzimwe kodzero dzavo ukuwo migwagwa yakawanda ichivharwa. Hurumende yeZimbabwe yakatomboyambirwawo neUnited Nations kuti inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu zvikuru vanoda kuratidzira murunyararo. Kodzero iyi iri mubumbiro remitemo renyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanomirira America kumusangano wenyika dzakabudirira kunyanya Mineral Security Partnership vanoti China iri kushandisa nzira dzekutengesa chicherwa checobalt zvisina kunaka muDRC kuti mutengo wacho urambe uri pasi zvakanyanya nyika iyi isina chainowana. Asi kambani yekuChina yeCMOC iri kuramba izvi. Cobalt inoshandiswa kugadzira motokari dzechizvino-zvino dzisingashandisi peturu kana dhiziri zvinosvibisa mweya wekufema kana kuti electric vehicles. Vakuru mubazi rezveutano muGaza vanoti mauto eIsrael auraya vanhu vasere muguta reKhan Yunis. Pangopera zuva rimwe chete Israel yati vanhu vabude muguta iri. United Nations yashora zvaitwa neIsrael ichiti kumanikidza vanhu kuti vabude muguta iri kunoreva kuti hakuchina kwekupotera mudunhu rose reGaza. Israel inoti yabhomba nzvimbo yakakandirwa maguta ayo zvombo zvemuchadenga nechikwata cheHamas. Apo kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation yepamwedzi mumwedzi uchangopera wachikumi yakadzikama kusvika pa0.0%. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe riri kuzvirova dundundu richiti izvi zvakaunzwa nekuda kwematanho aranga richitora ekudzikamisa upfumi hwenyika kubva mumwedzi wakubvumbi pakaparurwa mari itsva yeZig. Nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chagavhuna weRBZ vaPersistence Gwanyanya vanoti mitengo yezvinhu haina kukwira muna chikumi nekuda kwekuti mari itsva yeZig iyi yakauya nekudzikamisa mitengo.
Mari yedu yeZig nekuti yakatsigirwa nemari yekunze kwenyika negoridhe yaunza dzikamiso paZimbabwe, endi ndozvinongotaridzwa nezvabuda pachikero chemutengo wemari, pachikero chemutengo zviwanikwa muZimbabwe.
Vagwanyanya vanoti chiri kunyanya kufadza ndechekuti kudzikama kwemitengo yezvinhu uku kwaitika panguva yenyika iri mumatambudziko enzara, zvichireva kuti zvichasiya mhuri dzakawanda dziine mari yekutenga zvimwe zvadzinoda.
Honga hatisati tasvika hedu, asi zvinongotaridza kuti kumberi kwatiri kuenda uko kune chaedza.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti zvakakosha kujekesa kuti muna chivabvu inflation yaitove muminus, zvichireva kuti mitengo yezvinhu yakatokwira muna chikumi.
In terms of my USD, monthly inflation yatoderera kusvika paminus 2.4% muna June. Then muna May yanga iri pa 0.1%. Asi takatarisa on an annual basis, inflation in USD yakwira kusvika pa 3.8% muna June, ichibva pa 3.5% muna May. Saka itovati kuti hongu economy yedu yava highly dollarized. Asi kana vachimeasure inflation, vari kutarisa zviri kuitika both in terms of US dollar, in terms of mazig, ne kusanganisa maUS dollar nemazig kuti tinge tichiwana a blended inflation rate.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishandawo vari kuBritain, muzvare chenaimo yemutambasere, vanotiwo mitengo yezvinhu inogona kunge isina kukwira muna chikumi kana zvichienzaniswa nachivabvu, nenyaya yekuti vezvitoro vanogona kunge vakanga vakagara vakakwidza mitengo yavo zvakanyanya nechakare. Saka tingati here zigi yaunza kugadzikana munyaya dzemitengo yezvinhu kwagara kuchitsvagwa nenyika kwemakore akawanda adarika aya. Muzvare mutambasere vanopesana nemaonero aya.
Aiwa, hazviite kuti titarise nguva diki diki, nekuti zigi yakauya tingati kupera kweApril ndopakatanga kusekuleta mari yezigi. So hatingashandisi zvinhu zvaitika panguva ye 2 months kuti titarisire kuti saka zvakutoreva here kuti zvinhu zvagadzikana. So tinenge tichiziva kuti mukufamba kwenguva by kana tatosvika kana kuti kuna September, zvinhu zvichange zvashanduka nemashandukiro asina kunaka muZimbabwe. Nenyaya yekuti ikonomi yedu haina kugadzikana, haina zvinhu zvinoipa kugadzikana, hatina resilience muikonomi medu.
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yakazivisa svondo rapera kuti inflation yepamwedzi yakaderera kusvika pa 0.0% muna chikumi ichibva pa 2.4% muna chivabvu. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa mutongo wedare repamusoro-soro reSupreme Court wekuti vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nevamwe vatungamiri venyika yeAmerica havafaniri kuendeswa kumatare edzimhosva nekuda kwezvinhu zvavanenge vaita vari muhofisi zvinoenderana nebasa ravo. Asi dare iri rakati matare epasi anokwanisa kutonga nyaya dzinenge dzanzi dzakaitwa nevatungamiri venyika dzisinei nemabasa avanosungurwa kuita vari muhofisi. VaTrump ndo vakakwidza nyaya iyi kumatare mushure mekunge vapomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga musi wa 6 ndira 2021 vachinzi vaida kurambira pachigaro mushure mekukundwa musarudzo navaJoe Biden muna 2020. VaTrump vatambira mutongo uyu, asi vaBiden vanoti mhosva iri kupomerwa vaTrump inofanira kutongwa nematare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Zvazvinoreva ndezvekuti papane nyaya yange yari Supreme Court yange ikaendeswa ichida kudzidza nyaya dzeimmunity kuti vaTrump here vanokwanisa kutongwa nenyaya dzavo dzavari kupomerwa kumatare ari kuzasi uku. Saka Supreme Court yakataura kuti vaTrump vane immunity panyaya dzavakapara vari president, ende uyezve vane immunity zvekare panyaya dzavakaparawo vave former president. But zvaitaura Supreme Court ndezvekuti zvavakapara vari president vane inonzi absolute immunity, meaning to say kuti havatokwanisi kutotongwa neany nyaya sezvo vangu vari president. But paakazobva pachigaro vane immunity iyo ichazova ichizoonekwa nematare ari kuzasuko kuti vanokwanisa kutongwa here nenyaya dzavari kupomerwa vachitasa immunity iyoyo.
Tinoona kuti vaTrump vanogona kuenda kumatare epasi vakawana zvinobuda ikoko vobva vadzokera zvakare kuSupreme Court. Saka izvi zvinozorevei?
Handikati kuti vari kutsigira vaTrump pane zvavakaita, but ivo vari kuinterpreta yavari kuti like constitution yemuAmerica kunongo vachiti aiwa nangu vaTrump vachiita zvavakaita vanga vari president, and zvinotaura mutemo especially constitution ndezvokuti vane inonzi absolute immunity and hapana ivo sedare zvavanokwanisa kuita nekuti zvirimo mubumbiriro mutemo. Vamwe vari kuzvionawo vari kuzviona sekuti zviri kupawo yatingati green light kune zvakaitwa na Trump iyezve vamwe vari kupokana ne judgment yacho achiti ma justices akapa like yatingati green light kune mamwe ma presidents ekumberi kuti vakwatso kuva vachipara mhosva nokuti ma presidents pasina zvinoitika kwavari. But zvikutaura constitutional court ndezvekuti in terms of mutemo muAmerica munomo, in terms of the constitution, vaTrump vane absolute immunity pane zvavakapara vari president. But uyezve vari kupawo futi rimwe side rekuti aiwa nangwe vasisiri president pane inonzi immunity, but iyo haizi absolute. Iyoyo ndiyo inokwanisa kuve ichiongororwawo nematare ari kuzasuko vachiona kuti vaTrump vanokwanisa kuva vachitongwa here.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vanga vari parunhare naIvan Zininga weStudio 7 vari muTexas. Zimbabwe yabuda makwikwi ekwesafa cup mushure mekurohwa 2-0 neKenya kuSouth Africa nhasi. Kenya neComoros ndidzo dziri kuenderera mberi nemakwikwi aya. Zambia yabatana neZimbabwe kudzokera kumusha uye yakundwa 1-0 neComoros nhasi, zvichireva kuti haina kana mutambo mumwe chete wayakunda. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Hey, pa Studio 7 makadi yapo haina ngwe ndine chikumbiro inini. Nakumbira murudziro Madhara ari kuZimbabwe ari kutonga nyika kuti hey, matikuvadzisa kunoko. Zvino ndashanda ndiri kubva panapa, ndashanda panapa, ndavharwa mari yachona, ndatobuditsirwa nepfuti nepfuti. Ndotonzi hati kupi mari, dzokerai kumusha kwenyu. Apa kumusha kwedu zvinhu zvakaoma. Ndanokumbirawo mundudzirewo munhu angagwa naChiwenga kuti zvamuri kutiita izvi denga mungamboripina.
Masora sei, masora sei paStudio 7 apo, masora sei mose vashamarari veStudio 7. Ai, ndoda kungotaura pamusoro penhau yaChamisa. Ai, nemaonero angu ini Chamisa haana chivimbo, and inini handichina chivimbo naye chekuti angava mutungamiriri wenyika. Munhu asina direction, haana kwaanobva, haana kwaanoenda, haazivi zvaanoita. Wangotofanana naye Mnangagwa vacho vose vangu, tongoti vose vangofanana nekuti hatichatomuoni direction yake chacho, hatichadozivi kuti uri kuinda nepi kana kuti uri kubva nepi. Tainge takamira naye kubva kumashure kwose kusati tatozoona kuti haana kwaanobva, haana kwaanoenda. Saka bhita tichingotosiyana nazvo, tichingotambudziwa hedu nezano yacho tichingotambudziwa, nekuti ariona kuti naiyewo haana makwalities ekuti angava mutungamiriri wenyika. Ndini takudzwa feke chendiri paSouth Africa.
Masikati, masikati paStudio 7 pano vashamarari, tinotenda nebasa ramunotiitira. Ndinongoda kutaura kuti handizivi kuti vanhu vanombozofunda kana zvichinge zvadii zviyazva, because chinhu chese chinoitika panyika panapa tinoziva kuti chinopera, asi chinopera ichocho chinotizvarira njira yakanaka mberi kwatinoenda, kana chichatiitira njira yakashata mberi kwatinonga tichienda. Pamusoro paMnangagwa havazivi kuti zvese zvinoita zvinopera, nezvaitwa ndiMugabe zvakaperawo, hapana zvakamboitwa zvikasapera. Saka munhu anoda kuti zvipere zvakashata, mashatire zvinenge zvakaita, kuti auzivi kuti mwana wako akada kutaura chakati onzi ngaaiswe mujere, mwana wako akazwi chakati onzi ngaaiswe mujere, kunonzi kuita ikoko. Asi echiziva munhu kuti zvichapera zvinoita izvi, saka zvikupera kwazvo zvinozova nemakonsekwenses akadini kupedzisira kwazvo izvozvo. Vanhu vachikuona uchifamba mustreet uchigara uri pamba pako nemhuri yako, vanokuona semunhu wakadii, uchiti mwana akataura zvazvaonesa mujeri akatorwa otaro mwana unoiswa mujeri. Saka vana vasasitaura pamusha, pamusha pavo pavakazvarwa votadza kutaura. Zvamunangagwa zvinenge zvisina chikora mukati.
PaStudio 7 makadii, makadii vashamarari wese, makadii. Ndoda kungotaurawo panyaya yana Mike Chimombe vari muusungwa pamwe neumwe wacho anonzi Wikina Uchibhayo. Aiwa haiwo, ingori catch and release. Iwo vari muusungwa wacho vari kutozviziva kuti tichabuda hedu kana nguva yakwana yekuti tibude. Hapana, nyaya yakapera kare, hakuna chinoitika. Wachazongoere kana wabuda, pasina nyuzi dzinoziviswa kana chinoitika, inozongoti zizi nyaya yacho.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Sekuziva kwenyu, isu hatina kwatakarerekera. Musakangano wachirongwa cheve chidiki che The Connection na 8 PM nasi apo tiri kutarisa kuparurwa kweurongwa hwekurwisana nedambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka rakaparurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa svondo rapera. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro wenhau zvakare. WFP inoti nzara yowedzera mumaguta nemadhorobha muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka yane mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mwina mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku vi.